Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo ndira 21 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinova zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance unoita musangano wawo wekutanga mumusha weEpworth muHarare nhasi.
Ndingapinita taura nezvekuti programu yedu ndeipi tichiende pasarudzo yegore rino zvii zvatokutarisira kuitire vanhu. Tatarisira sarudzo dzakasununguka dzotenda tichitofree and fair election.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanosvitsa gore vari muhofisi panguva iyo hurumende yeAmerica yambomira kushanda nekuda kwekusawirirana pamari yekushandisa. America inobatsira mukuwanikwa kwemari inosvika mamiriyoni mazana mashanu nemakumaviri emadhora yekushandisa mukurwiswa kwezvirwere zvemukondombera, TB uye malaria. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance waita musangano wavo wekutanga mumusha weEpworth muHarare nhasi uyo unonzi wapindwa nemazana evatsigiri vemapato ari mumubatanidzwa uyu. Mumwe vatungamiri wemapato ari mumubatanidzwa vaJacob Ngaruvhume vanotungamira bato reTransform Zimbabwe vanoti vatora mukana wemusangano uyu kutsanangurira vatsigiri vavo vapinda mumusangano pamusoro peurongwa hwemubatanidzwa vakatarisana nesarudzo dzegore rino. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanonzi vanga vakamirirwa pamusangano uyu nevatevedzeri vavo vanoti vakafanobata chigaro chavo pari zvino mubato vaElias Mudzuri pamwe navaNelson Chamisa. Vatsvangirai avo vasiri kunzwa zvakanaka ndo vakasarudzwa kuti vamirire mubatanidzwa uyu musarudzo dzemutungamiri wenyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navaNgaruvhume pamusoro penyaya iyi.
Ndingatinita taura nezvekuti programu yedu ndeipi tichiende pasarudzo yegore rino zvii zvatokutarisira kuitire vanhu. Tatarisira sarudzo dzakasununguka dzotenda tichitofree and fair election zvii zvingadikana pafree and fair election. Tikataura nezvekunyunyuta sealliance nokuda kwekuti pane zvinhu zvakawanda zvisati zvamupf yachinja kana yava munangagwa iyi kusanganisira kusunungurwa kwemedia kuti vanhu vamapato vakasiyana-siyana agonewo kubuda papublic broadcast yakaita seZTV. Tikataura nyaya dzemainfoms mamwe asati ainzwa saka isu tava tichiti zvimwe zvezvirimi tichagara tichipusha kana kuti tichirwa kuti tiite hondo nekuti zvinhu izvozvo zvirongeke zvigadzirike. Tikazovapawo vanhu programu ine yekuti ikonomi kana upfumi tinougadzirisa sei. Tikape vanhu programu yekuti corruption chaiyo chaiyo inogadziriswa sei nekuti tirikuona kuti vamunangagwa vari selective panyaya dzecorruption. Saka isu tava tichiwirirana kuti aiwa corruption nekuti asitorina corruption yayo pachake ndiye anokwanise kuti agadzire nyaya dzecorruption. Saka ndozvakasungana tsigiri MDC Alliance kuti aiwa ndozvatinofanira kuti tiite izvozvo.
Panyaya yemareform munoda kuti agadziriswe sei? Muri kuronga kusangana nehurumende here kuti musvitse zvichemo zvenyu izvozvo?
Zvichemo zvedu tiri kuzvisvitsa nenzira yakasiyana-siyana. Tine advocacy kana programs dzatanga tichiita sealliance and we are same batanidzwa yemapato anopikisa muZimbabwe even under Zinera in other organizations. Tirikuti izvozvo zvichapfuurire mberi tichiita advocacy idzodzo tichange tiri mumastreets tichiratidzira patinofanira kuratidzira then tinenge tichienge government tichanyore summary yakatogadzirwa redi nevana mazvikokota vatinoshanda navo kualliance vari kuzviendesa izvozvo kuhurumende kuti tizive kuti izvi zvinhu izvi tiri kutarisira kuzvigadzirira before election. Saka nzira dzese dzichakatisanisa kumashure ndo dzatiri kuramba tichisha. kuitwa kuti aise pressure kuhurumende igone kupa attention kuma reforms iwayo.
Vanga vari mumwe varikutungamira mubatanidzwa weMDC Alliance vaJacob Ngaruvhume vebato reTransform Zimbabwe vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, rimwe bato rinopikisa reZimbabwe Partnership for Prosperity kana kuti ZIP, iro riri kuita misangano nevatsigiri varo kumaruwa, rinoti nyaya dzekutyisidzirwa nemasabho kumune mamwe matunhu dzatanga zvakare gore rino. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamusangano wavo waitirwa pachikoro chemapinga mudunhu reMashonaland and West, mutungamiri webato iri Dr. Blessing Kasia Muru vati kutanga gore rino nengo dzavo dziri kuchisidzirwa nemasabhuku dzichinzi masoja acharova vanhu vose vanenge vaenda kumisangano yavo. Dr. Kasia Muru vati kuita uku kunovakanganisa sebato sezvo munhu aine kodzero yake yekusangana nevanhu vaanoda.
Tanga nguva yatatanga iwiki mashoma apfura rapenda mugore rino pa kutanga kunzuka apo neapo issues intimate zvichikana nhasi chaipo patiri panapo vanhu vanga vakawanda because range dzapa system pedu register unongochiita tanga tichifara kuti tine vanhu vakawandisa asi masabhuku edu munharaunda medu vanobva vaenda vanotaurira vanhu kuti mukangonoenda papatika patika nyapo munouya mukarohwa nemasoja.
Izvi zvatsigirwa nasachigaro wedunhu ranga richiitirwa musangano wanhasi vatakaedza mberi ava vati vainge vakakoka sabhuku pamusangano wavo asi iye akatora mukana uyu kurambidza vanhu kuuya kumusangano achishandisa zita remasoja.
Ndezvino tamombiraiza vanhu veduka kuseni nhasi tazomuka taakunzwa kuti sabhuku akataura kuti hanzi makangoungana nenyaya yemusangano wenyu iyoyo pari kuuya masoja anenge aine mabhiza acharohwa vanhu. Saka tatozoona kuti takundikana kuti wane nhamba yevanhu vataa takatarisira nenyaya yekuti sabhuku wedu wenzvimbo ino ende takatoenda tichinomukumbira kuti sabhuku imi toziva kuti muri non-partisan tiri kukumbira kuti muvepowo pachi pafunction 89 ndopaatozotora advantage iyoyo yekuti akabva avedzera vanhu vake akati makatongoenda ikoko ndiri kuita kuti masoja auya kurovera.
Vamhembere vati masabhuku havasi kuchinja maitiro avo akare.
Ndinoona kuti masabhuku havana vaakuratidza kuti vakarerekera kubato rimwe chete ende havasi kupa vanhu mukana wekuti vataurire zvavanoda mupfungwa dzavo.
Dr. Kasia Muru vaudza nhengo dzebato ravo pamusangano wanhasi kuti vatsvake vatsigiri vasingaite zvemhirizhonga pamwe nekukudza munhu wese zvisinei kuti anotsigira bato ripi. Hatina kukwanisa kunzwa divi remasabhuku kanawo mauto panyaya iyi.
Kana vari baba vangu handitere, kana vari baba vakadya binzi manheru ini ndikadya nyevhe, tikamuka makuseni havachazi baba here?
Baba.
Ndibaba. Kana vari sisi vangu havachazi sisi here?
Sisi.
Zvinoreva kuti zovakoma vedu vanana baba vedu whether vari kuMDC kana kuZANU PF ndivana baba ndivana sisi vedu. Kudya zvakasiyana zvireve kuti tamhandu. Tinofanira kuti tiwirirane sevana veZimbabwe.
Zvichakadaro mune imwewo nyaya, nhengo dzebato reMDC inotungamirwa navamogeni Tsvangirai dzakati dzinotsigira urongwa hwekuti vatsvangirai vatungamire mapato ebatanidzwa zvisinei neutano hwavo hunonzi hauna kumira zvakanaka. Vachitaura pakupera kwemusangano wavakaita nezuro pamahofisi avo muchinoi, mukokeri wemusangano vaWilson Makanyaire vakati dunhu ravo rinotsigira urongwa hwemubatanidzwa.
Aiwa, nhasi semashu yesti taungana isu tata musangano wedu wokutenda nekubvuma alliance nekuenderera mberi nekusapota kuti gore negore remaelections candidate yedu for maelections ndibaba vatsvangirai taungana kuvanamatira zvakare wepiri semashu yesti nekupa feedback yezvatinofunga kuti izvi tingafambirana nazvo mberi zvakabuda kunechera kwangatiri.
Izvi zvinotsigirwa nasachigaro webatu mudunhu vamagunje vanoti kunyange paine vamwe vanhu vari kuti mamwe mapato ari mumubatanidzwa haana vanhu, bato rega rega rinouya neunyanzvi hwaro vasiri vanhu chete asi pamwe vanenge vaine maitiro ekukwezva vanhu akanaka.
Maalliance partners edu kuno kwatiri kuvapa kuya kuya vanenge vaine vari strong ende vaine mamethods ari nani vhura isu zvino ndaniterini yacho kumamethods avanenge vainako. Munoziva imimi kuti tikatarisa seZimbabwe People First vanhu vakabva kuZANU PF vanoziva mamethods aishandiswa mumapurazi nemareserve.
Kunyange paine vamwe vanhu vari kuti utano hwavatsvangirai hauite kuti vatungamire mubatanidzwa wemapato, vakawanda vari mubatanidzwa uyu vanoti vanomira nevatsvangirai musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakasvitsa gore rimwe chete vari muhofisi zvichitevera kutoreswa kwavo mhiko yekuve mutungamiri wenyika musi wa 20 ndira 2017. Asi gore rekutanga ravaTrump vari muhofisi rakazara nekupopotedzana nekutukana nevanhu vemuno muAmerica pamwe nevekune dzimwe nyika.
I will faithfully execute. I will faithfully execute the office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability,
and will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Vamwe vevakavavhotera vanonzi vari kufara nemabatiro avari kuita basa kunyange vazhinji vari kuti havaone vaTrump sevanokodzera kuve mutungamiri weAmerica. Ongororo yemafungiro yevanhu vekune dzimwe nyika inoratidza kuti mugore rekutanga vaTrump vari mutungamiri, chiremera cheAmerica mumaziso edzimwe nyika chakaderera zvakanyanya. Panguva yevaTrump vasvitsa gore vari muhofisi, hurumende yeAmerica yapindawo muzuva repiri nhasi yakavhara mamwe mapoka nekuda kwekusawirirana paurongwa hwemari yekushandisa pamwe nenyaya dzevanopinda munyika iyi pakati penhengo dzeparamende dzebato ravaTrump reRepublican Party nedzebato rinopikisa reDemocratic Party. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisawo zvematongerwo enyika paAmherst College kuMassachusetts, Dr. Chipo Dendere, vanoti chinhu chimwe chavane idi nacho ndechekuti gore rekutanga iri radzidzisa vaTrump kukosha kwekushanda nevanhu vose kunyange vaye vavasingawirirane navo. Tanonoka wande weStudio 7 abata Dr. Dendere kuti tinzwe zvavanofunga pamusoro pegore rekutanga vaTrump vari muhofisi.
Mone rangu nderekuti vanga vachidhadharika. First year yavo yanga yakavaomera, vanga vasina kutarisira kuti vachanyanyisa kusangana neresistance yavakasangana nayo. Chandaona sechanyanyisa kukosha mugore rekutanga ravaTrump chadzidziswa vanhu vese nemaamericans kuti vanhu mukasapindira muhurumende yenyu munogona kupetsera mavanhu vatungamiriri vamusingafariri. Saka vanhu vane challenge yekuti varambe vachiengeja nepolitics dzavo, nekuti chatadzidza gore rino ndechekuti chinhu chese chinogona kungoshanduka, kunyanya isusu vanobva kune dzimwe nyika. Takatoona nhau yeimmigration yapisa mutambo.
Chinyi chamungati vakaita zvakanaka mugore ravo rokutanga?
Chavakaita zvakanaka ndechekufadza vakavavhotera. Kune vaya vakavhotera vaTrump, aiwa vazhinji vavo vari kufara. Vari kuti munhu wavakasarudza ari kuita iye zvavakamusarudzira.
Mugore rese iri zvinhu zvamunoona sekuti vakakanganisa chaizvo?
Ndinoona sekunge mumwe mutauriro wavo kuti kunyange politics zvavakapedzisira kutaura mazuva apfuura panhau dzemaAfrican countries, language yavanoshandisa aisiye munhu ari kuda kubatanidza. Aiwa,
hurumende yava kuvharwa pamusoro pokusawirirana nenyaya dzemitemo yavanoda kuisa mumatare mavo Congress. Munofungei nenyaya yeshutdown izvi?
VaTrump nhasi ndaverengewo vachiti hapana kuvhurika kwehurumende kuchaitika kuburikidza nekusachinjwa kwezvemitemo yeimmigration. Saka hapane basa. Tazidza navaTrump ndechekuti hatikwanisi kunyanyisa kupredikta kuti vachazodai.
Munoona sei gore repiriri? Munoona sekuti ivo pachavo pane zvavadzidza here, pachava nokushandura zvinhu maitiro avanoita zvinhu here?
Vanogona kuchinja maitiro kuita guku license yakarehwa neveMDC chaiyo, kuti vachaedza kushanda pamwe chete nemadhemokrats. Asi shutdown ndinoona kunge yavavhura maziso kuti vanzwisise kuti vanofanira kushanda nevamwe zvakanaka muhurumende.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachidzidzisa paAmherst College kuMassachusetts, Dr. Chipo Dendere, vari parunare kwakare kuMassachusetts muno muAmerica, naTanonoka Wande weStudio 7. Hey. Hurumende ya Amerika ichimirirwa nemiriri wa Amerika muZimbabwe ambassador Harry Thomas Jr. yakabatsira mukuwanikwa kwemari inosvika mamiriyoni mazana mashanu nemakumi maviri emadhora yekushandisa mukurwiswa kwezvirwere zvemukondombera TB uye malaria muZimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mazvikokota wezvirwere zvinechekuita neutachiwana hwemukondombera uye vari mumwe vaongorori wezvirongwa zveglobal fund Dr. Frank Guni vari muWashington DC muno muAmerica.
Hongu tiri kuiziya kuti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzakapiwa mari neglobal fund. Zvinhu zvinofadza, zvinoratidza zvekare kuti Zimbabwe senyika iri kuita basa rayo zviri kufadza leglobal fund unova mubatanidzwa wenyika uri pasi weUnited Nations unobatsira nyika dzinorwisana nezvirwere zvitatu izvi zvinoita chirwere chemukondomera, chirwere cheruvimbi kana kuti chirwere cheTB nemalaria.
Saka ava veUnited Nations vanobatsira kubata homwe iyi vanozoshanda nenzira ipi nevehurumende rebazi reutano mukushandiswa kwemaridzi?
Aiwa, vanoshandisana zvakanaka chaizvo. Zvatova nemakore zvichiitika, isusu ndisu vamwe vacho vakatokomekedza kana kuti pachirungu zviya zvinonzi recommend kurikomenda kuti Zimbabwe hurumende mari yayo ibatwe neUNDP.
Tikatarisa ukama hweZimbabwe neAmerica vanotaura-taura vachiti hwakaita zinyekenyeke, zvinotidzidzisa chii tichiona kudyidzana kwavari kuita kudai?
Aiwa, zvinotidzidzisa kuti kugara nevamwe zvakanaka chinhu chakanaka. Hongu tikatarisa iko humwe global fund yatinotarisa ihomwe yenyika dzese dzepasi rino yeUnited Nations, asi nyika dzinopa mari yakawanda kupfuura dzimwe dzese inyika dzakabudirira. Uye zvekare America ndiyo inopa mari kupfuura dzimwe nyika dzese dziri pano pasi dzakabatanidzwa dzese, hapana dzinoteera kusvika paAmerica. Saka zvinotaura kuti iyo America nehurumende nevanhu vayo vanhu vane chido nevanhu vemuZimbabwe, vanoda kuti vanhu vemuZimbabwe vaine upenyu hwakanaka, vararame vaine utano hwakanaka.
Vanga vari Dr. Frank Guni vachitaura parunare muno muWashington DC na Ivan Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iye zvino tokuendesai kuna Ivan Zininga weStudio 7 kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazuva ivateereri veStudio 7, nhasi ndauya nechirongwa chevechidiki. Nhasi muri kuchiunzirwa neni wenyu Ivan Zininga. Taitawo rombo rakanaka nhasi kuti tagona kutaura namuzvare Sofia Musekiwa veMarine Link iri kuChicago vanoita zveshipping and warehousing. Vanzvadzi, tinokugamuchirai muchirongwa, makadii zvenyu?
Chepei, makadiwo. Makadii kwavateereri?
takutsvagai nhasi vanzvadzi kuti timbokurukura maererano nebhizinesi renyu ratiri kungonzwa nembiri iri muno muamerica kuti tinzwewo kuti sevechidiki kudai makazvitangawo sei makazviwana kupi kuti mupinde mubhizinesi muchikwikwidzana nevanhu vakawanda kudai
aiwa ndinotenda Marinlink takaitanga July 2017 ndaona kuti panga paine need yekuti vanhu vange vachikwanisa kutumira zvavanenge vachida kutumira kunze kwenyika kunyanya nyanya Southern Africa no ndiko kuZimbabwe kwedu nana South Africa Botswana Zambia neko Mozambique saka ndakaonawo zvakafanira kuti ndikwanisewo kuvhurawo business yekuti ndikwanise kubatsira vanenge vachida kutumira zvavanenge vachida kutumira kunyika dzakaita seidzodzo
pfungwa iyi makaiwana kupi uye zvakava nyore here kana zvanga zvakaoma zvakadii kuti mutange business reshipping iri
zvanga zvisina kunyanya kureruka uyezve pfungwa iyi ndakaiona mumashure mekunge ndaedza kutumira zvinhu zvakasiyana siyana kune dzimwe nyika dzandataura pakunyanya nyanya kusouth africa ndikaona kuti vashoma vaiita business irori and vanhu vaida kunge vachikwanisa kuti vawane munhu anokwanisa kuzviita zvanga zvisina kureruka asi ndakakwanisa kuti nditsvage kuti zvinofambiswa sei malogistics acho nezvinodiwa zvacho saka zvinoreva kuti ndakaita makore akakwana 2 years ndichiita research on kuti zvinofambiswa sei saka ndakazokwanisa kugadza zvese zvandaida kuti ndiite kuti ndikwanise kuvhura business irori
takatarisa zvinoitika muno muamerica tinoona kuti ibhizinesi rakawandirwa nemakambani akakura uye nevanhu vechirume zvakanyanya imimi semunhu wechidzimai wechidiki makakwana sei kupinda muindastri yakakura kudai uye kurwisana mumaket nevakasiyana-siyana kudaro
haisi nyore kuti undori munhu wemukadzi zvekare uchishanda nokuti kakawanda tinoshanda nevanhu vechirume asi zvinongoda kungogona kukwanisa kutaura nemaclients nekuconvinsa vanhu kuti unokwanisa kuita zvavanenge vachida kuti uvaitire uyezve nekudeliver nokuti business iri rinoumbwa netrust ukakwanisa kuwana trust kubva kumaclients nekukwanisa kushandawo zvakare nevaunenge uchishanda navo zvinobatsira zvakanyanya
saka pari zvino vanzvadzi muri kutumira zvinhu kunyika dzipi
okay nyika dzandakanyanya kutargeta at the moment Southern Africa iZimbabwe South Africa neZambia and then West Africa ndinonyanya kushanda neNigeria neGhana
apa tiri kutaura nyika dzamatogara muchitoshanda nadzo nai
hongu
saka bhizinisi iri riri kukura zvakadii kubva pamatanga kusvika pari nhasi
kubva zvandatanga kusvika zvari nhasi pane change yakakura zvikuru nokuti ndinoona kuti kubvira pandakatanga ndane about 6 months ndakatanga asi ndakwanisa kuti ndinge ndichitumira zvinhu zvakaita semacontainer kunze kwenyika idzodzi pane dzandataura about 4 or 5 zvinoreva kuti vanhu vakawanda vari kuuya vachida kuitirwa basa irori
totarisa kuti mukutanga kwamakaita henyu kusvika pari nhasi makabetsereka zvakadii nehurumende yekuno kana nevamwe vemakambani kana vemabhengi kuti muwane mari yekutanga nayo business
sezvandamboreva paya kuti ndakaita makore 2 ndichibuilda on capital yekuti nditangise business irori zvanga zvisina kureruka asi kuti ndakazongokwanisa kuti ndiwane rubatsiro kubvawo kune vemabhengi vachindipawo maloan ekuti ndikwanise kutanga bhizinesi irori
zvii zvamungadewo kuudza vamwe vechidiki kunyanya-nyanya vechidzimaiwo vakaita semi vangangodaro vaine shuviro dzekupindawo mubhizinesi
ndinokwanisa kungovakurudzira kuti ngavasatye kupinda mubhizinesi nokuti kakanyanya vanhu vanotya kutanga kuita bhizinesi nekuti vanenge vane fungidziro dzekuti rinogona kuzoramba kana zvinogona kuzoenda nepamwe
asi haukwanise kuziva kana uchinge usati watanga uye zvivanofangwa kungovimba nekuti kana vachishanda nesimba zvinobudirira.
Aiwa, tinokutendai vanzvadzi.
Tinotenda zvininga.
Vatereri, tinokutendai nekunge muinesu muchirongwa chevechidiki. Tanga tichikurukura nhasi naMuzvare Sofia Musekiwa veMarine Link Incorporated. Anokuoneka ine mufaro, ndini Evans Zininga.
Iye zvinotombonzwa zvechitendero kuna Tanonoka Hwande.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Ini ndinonzi Pastor Douglas Muzondo, ndiri mufundisi wechurch inonzi Bread of Life Church International, ndiri kutaura ndiri ku Perth, Western Australia.
Zviri kufamba sei muchechi yenyu?
Zviri kufamba zvakanaka chose zvichienderana nechinangwa chechechi nepati iriko zvino. Chechi yedu dzitsirayo kuZambia kwayakatanga nemutungamiriri wedu anonzi Bishop Joy Makando, kwatine gungano riri over 12,000, but muno muPerth tichiri vatsva chose hedu. Tiri patingati pakura dzikahwaro wechechi, zviri kutifambira zvakanaka chose. Tinosangana svondo yoga yoga uye tinoitawo musangano pakati pesvondo uye nekuita mabasa ari kutoenderera mberi achinangana nechinangwa chatiri kuda kudzadzikisa pakudyara church muno muPerth, Western Australia.
Makatangidza kuita basa rechurch kuZambia rini?
Oh, basa rechurch rekuZambia ratiri pasparo rakatanga more than 25 years ago. Zvekuti gore rapera takatocelebrate ataiti 25th anniversary.
Ku Australia ikokoko church iri kufamba sei?
Kuno ku Australia church iri kufamba zvakanaka chose.
Vanhu vari kuteerera mashoko enyu?
Vanhu vanoteerera maseke edu chose. Zvichiratidzwa nekukura kuri kutoita church already, kutaridza kuti iko vari kunzwa chinangwa chechurch uye vari kuteerera shoko semuenzaniso. Vanhu vanoonekwa kuti vanoteerera shoko raMwari ratiri kuparidza, zvichionekwa zviratidzwa zvekare nezvishamiso zvinoitika muupenyu hwavo.
Kana makatarisa mamiriro akaita nyika mazuva ano, chamunoona chinhu chinokanganisa chitendero chii?
Zvakawanda chose zvinovhiringa vatendi pasi rose. Kutanga, nyaya yekuda kufadza nyika kana kufanana nenyika inovhiringa vatendi vazhinji chose. Apa ndinoreva kuti kunamata Mwari kana kuti kuva muKristu zvinoreva kuti wakadanwa, wakasanangurwa, wakateerera shoko raMwari ukabva muupenyu hwokuzviraramira hwokufadza nyika ukandoda kushumira Mwari, ndoda kurarama upenyu hwoutsvene ndichiteerera Mwari sezvazviri mushoko rake. But then vanhu vazhinji vanoda kukwana kwose. Woti uko hongu ndinonamata Mwari, asi maitiro eupenyu havadi kuita zvinotsamwisa vanhu. Mwari wakada nyika, Johane 3:16. Nokudaro vakapa mwanakomana wake wakabarwa ari mumwe oga, Jesu Kristu, kuitira kuti ani nani anotenda maari arege kuparara asi kuti ave neupenyu husingaperi. Ndasanangura ndima iyoyi ndikuti kundingosimbisa kuti hwaro hwevhangeri kuparidza rudo rwaMwari rwusingasanangure vanhu. Mwari anoda vanhu vake zvisinei nekuti vari panzvimbo ipi muupenyu hwavo. Mwari wakatuma Jesu kwete kuti azopomhera kana kuti azotongesa, asi kuti iko kuti ataridze rudo rwaMwari. Saka ndinokunamatirai vateereri vari kunzwa hurukuro yandiri kuita iyi. Mwari ave nemi. Mwari avhurewo meso nenzeve dzenyu kuti mugone kunzwa.
Tinotenda Tanonoka Hwande nehurukuro yavaita naPastor Douglas Muzondo vari kuPerth kuAustralia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndikusiyai minista Ndikile Mhlanga.
Soku isika tisenda bako.